Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimo Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anochengetedza nhengo dzeTriple C nhatu dzinosanganisira vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende vaClifford Sachiwayo vachinzi vanga vachiita musangano. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzegore rino yapfuura zvikamu makumi masere kubva muzana. Bato reTriple C rotarisirwa kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro mangwana kugweru. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anonzi akachengetedza nhengo nhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzichinzi dziri kuita musangano. Varumauko emapurisa vanoti vaClifford Sachiwayo avari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, maneja wavo pamwe nevari kuda kukwikwidza sakanzura muward 24. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mapurisa arambidza misangano minomwe yaive yakarongwa neTriple C muchipinge South kutanga nhasi kusvika musi wechipiri, achiti misangano iyi yakanga isiri kugutsa zvinodiwa nemutemo wemopa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, uye nguva yataenda pamhepo vaSachiwayo vanga vachirumawo kwemapurisa. Asi vaudza Studio 7 vari mukamba yemapurisa kuti vangotorwa vachizvifambira zvavo uye vanga vasati vapomerwa mhosva kubva zvavatorwa kuma 11 dzemangwanani.
Tasimira kufamba, tachifamba tine kupfuura mashopsi tichienda kukora tichienda nevakuru vemusangano kuno kuchipinda South tobva tasungwa. Mapurisa angurani akapfeka zviraiti iya yatanga kumhanyira vanhu vanga vachizvifambira vakavavatorainira kanzela ward 24 akamenya manaja wamupa. So tikamugarisa kuti andigumisi ID road order iri kubva kuchipindi town like 150 kilometers away. So I've been here since 11, I think 11 12 thereabout. Tikamugara
tinoona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu. Izvi zvamamuchiita tingati musangano wamamuchiita here zvazvosisa kuti vakusungei?
Kufamba tatisifamba, hatina kumbonge taura zvekuita musangano kana kutaura nevanhu. Taingofamba asi tinoziva kuti kutapira kuita Triple C yavachamisa munhu akangoona kupinyirwa neyero anobva atofunga kutoti ikambingo isimudza wamaoko. Asi hapana zvakawanda chitanga chichiita chekuti aingofamba. Misangano takarambidzwa kuita, taifanira kuita misangano kunonzi kwamashubhi. Mashubhi chiri kure zvakanyinyi nechichechi, chinochende pakuropoindi neva dhorobha redu kuno kuchipinda South. So tatisikatomboiti misangano dzedu dzakarambidzwa, taira tichingofambawo tichida kurufu kana kuno umwe wedu akashayikirwa mberi uko ndokuta tichinge tichifamba nevakuru vemusangano.
Mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano iyi? Nokuti tinonzwa kuti musingakwanise kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa, mamagadzirisa here zvinhu izvozvo?
Hapana chakanzati navagadzisa chii chingazadzisa chinodiwa vamopa. Mopa iyi vane vafori dzavanavo, mabhara ese akazadzikiswa zvese zvinodiwa takaita. Pasine nguva yakarebesa zvinotenderwa pamutemo kuti tidzise chete zvakaita, hapana chisina kuzadzikiswa nese zvinhu zvakakwana. performance yakafile wakabana akasabmita nguva iripo zvinodiwa kuti zvinge zviripo mumabharo macho anotaura vatauri vanhu vanotarisirwa kunge varipo pamusangano zvese zvinhu zvakanyorwa ipapo saka pane kusina kunge takaita kutongoramba zvake iye officer responsible for spending district.
Vanga vari nhengo yeCCC vari zvakare munyori anoona nezvediaspora vaClifford Slachiwayo vari parunhare mukamba yemapurisa kucheche nestudio 7.
The Voice of America.
Mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Commissioner Rodney Kiwa vaudza vatori venhau nhasi kuti komishini yavo yadarika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% pagadziriro yayo yesarudzo dza23 nyamavhuvhu gore rino. Komishina Kiwa vati ZEC iri kukanganiswawo kufambisa basa zvakanaka nekuda kwenyaya dziri kumatare asi vachiti vanotarisira kunge vapedza zvose zvinotarisirwa pachasvika zuva resarudzo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti vanopokana nezvinotaurwa navakiwa.
Ndinopokana nezvataurwa neZEC kuti vaita zvikamu zvisere kubva muzana. Maonero angu ndokuti basa zhinji rakakosha harisati ratotangwa kuitwa. ZEC yakanonoka kuita zvayaifanirwa kuita panyaya yekugadzirira sarudzo dzemwedzi unouya uyo nyamavhuvhu musi wa23.
Zvii zvamunopokana nazvo imi pane zvamuri kutaura izvi?
ZEC yakaita chivandevande pasarudzo apa panyaya yokupa gwaro ravavhoti kuvanhu vakakwikwidza sarudzo. Iyezvo tatova nemavhiki anoda kusvika mana vanhu vanyoresa asi magwaro acho ari kutopiwa izvozvi gwaro ravavhoti havasati vapedza kupa nhano dzose dziri kukwikwidzwa. Saka vakatamba nenguva vachivanda vanhu pazvinhu zvakakosha. Iko zvino pane nyaya yokuti zvibudiswe pachena neZEC kuti nzvimbo dzichasharirwa dzichavhoterwa ndedzipi dzakamira sei. Nokuti izivo inofanira kuinda kuruzhinji urwo ruchashara ichiindavo kunhengo dzakanyoresa kuti dzigozivisa vatsigiri vadzo. Saka zvinhu zvakakosha zvikuru izvozvo kuti vanhu vazive pokundovhotera zvichitarisana nenharaunda tsva dzakanyorwa naiyo ZEC pachayo. Kuchine basa rakati kukumuka mberi ikokoko. Tine nyaya yekudhindwa kwamagwaro okuvhotera anonzi maballot papers. Kunenge kuchidwa kuti vose vanopinda munharaunda vange varipo vachiwirirana nezvinhu zvose zvinenge zvichiitiwa uye zvigozozikanwa zvekuti ndivanaani vanenge vachibatira basa rakadai nemasomo anodiwa ose iwayo kuti zvizikanwe. Saka pachine basa rakakosha riri mberi chaizvo rakandemiri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo inoda runyararo nekubatana apo iri kusimudzira nyika kuenda mberi. Vamunangagwa vanonzi nebazi rezvekubudiswa kwemashoko vataura mashoko aya pavabatana nevekereke yeJohani Marange Apostolic Church inotungamirwa namutumwa Nimrod kucherechedza Pasika kuSt Noah Shrine kwamafararikwa kuManicaland. Vamunangagwa vati sehurumende vakaunza chirongwa chepfumvudza kuitira kuti vanhu vazviriritire vachiti kuti nyika ibudirire mhuri dzinofanirwa kuwana zvekudya zvakakwana izvo zvakaita kuti vavake madhamu matunhu ose gumi emunyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino kumukobha kugweru mangwana. Musangano mukuru uyu unonzi uchapinzwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya.
Tichange tine musangano mukuru nemusi wesvondo. Nyika yose ichange kaungana kugweru uko kuchange kuchiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro naPresident wevanhu baba vaChamisa. Saka tiri kuti mhuri yese yeZimbabwe uyai tisangane kumukoba stadium kutanga nenguva dzemangwanani na10 AM apo panenge pachiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro naPresident wevanhu baba vaChamisa.
Tinombonzwa bato renyu richichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano nemapurisa. Mapiwa mvumo here yekuti munge muchiita musangano mukuru wamangwana uyu?
Aiwa, ndingati hapana hapo matambudziko atinawo panyaya yekunge tichiita musangano wedu musi wesvondo. Takawana permission, takawana mvumo kubva kumapurisa. Ndingadazve kutora mukana uno kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva kuti gungano iri richaitika musi wa16 July kumukoba stadium uri musi wesvondo ino yatakananga. Mapurisa akaziviswa uye mapurisa akatipa mvumo yekutinge tichiita gungano iri. Saka ngatiuyei takasungunuka.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kunzwikwa nevana veZimbabwe zvichabuda kumusangano wenyu?
Ndinoti vanhu vese ngatiuyei neuwandu, ngatiuyei takarova yelo, tizopedzera nyota patsime, tizonzwa kuti purezidendi vedu baba vaChamisa vakarongera chii mhuri yeZimbabwe, tichafamba sei senyika apo patichange tichitsvaka rutsigiro, uye patinge tapinda muhurumende ndezvipi zvichange zvichiitwa naPresidendi wevanhu baba vaChamisa zvavachaitira vanhu veZimbabwe avo vatambura kwenguva yakareba.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu reNorthwen vakazvimirira vatemba muliswa vaparurawo urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nhasi kupakare paya kwakare kuNorthwen vachivimbisa ruzhinji rweZimbabwe zvavari kupa zvavanovimbisa kupa kana vakanga vasarudzwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mamiriyoni ezvizvarwa zveSudan haasi kukwanisa kuwana rubatsiro kuzvirwere zvinoda kutariswa nechimbi chimbi kana zvave nenguva yakareba nekuda kwekuti kurwisana uku kwasvitsa urongwa hweutano munyika iyi hwo hwagara husina kumira zvakanaka pedyo nekuparara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Kate Chambati avo vanoita ivo mabasa ekusimudzira mamwe madzimai vachishanda nemadzimai pasi rose. Tinokuchingamidza pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro here pamusoro pemabasa amuri kuita semudzimai imo muno muAmerica kuedza kusimudzira mamwe madzimai?
Ndiri kubatsira madzimai nekutaura navo nezvinhu zvoupenyu hwavo zvinenge zvichivanetsa. zvese zvinenge vachinetsa with the relationships avo kana kuti zvimwe zvinhu zvemabasa kana mabusiness kana zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kuita ndichitaura navo ndichivabatsira kuti vakwanise kuzvibatsira kuti vakwanise kunge vaine simba rekuzvibatsira sometimes kana munhu anenge ane issue anotadza kana kuzvibatsira ega and anenge asina munhu wekutaura naye
izvi muri kuzviitira kuti uyezve madzimai vanenge vari kuda kuti vapinde muchirongwa ichi vanoita sei
iye zvino ndirikungoshedzwa nemadzimai vanenge vari vachishedza vari vega kana kuti vanenge vane mabato avo avanenge vachiita kuti uya uzotaura nesu uya uzotaura nemadzimai edu inodaro iri IT inodaro iri kaconference or even just an occasion yavakangoita vakangoungana madzimai vondipa topic yokuti nditaure pamusoro pezvayo ndoenda ndonotaura saizvozvo but ndakugadzira inonzi Kate Shambati Academy pandichaisa zvinhu zvese zvandanga ndichimbotaura nemadzimai pamwe chete ipapo anenge ari makosi ekuti munhu anokwanisa kutobhadhara mari yake kupinda mukosi odzidza kunge akutoenda kuchikoro
vanenge vachida kunyatsoziva kuti zvii chaizvo zvamunodzidzisa mungavatichii zvakakosha sei kuti munhukadzi awane rudzidzo rwakadai
ndikakupai little bit of background zvinoita kuti muzvinzwisise ini namai vangu vakaita chirikadzi vaine 38 years vaine vana vekuchengeta saka pavakaita chirikadzi kudaro vakatanga mandi kuzvidzidzisa zvinhu zvokushanda nemaoko kuti vakwanise kuchengeta vana saka nekuchengeta kwavaita vana kudaro so vakazokwanisa kunge vaita bhizinesi ravo asi ndakavatarisa ndaiti ha women empowerment inofanira kunge ichidzidziswa kuti madzimai agokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo kana zvinhu zvinge zvangoitika muupenyu zvavanenge vasina kutarisira vakasara vavavega vanenge va maheads of households vanenge vakuchengeta vana vachiita zvese saka ndo background yacho kwayakatangira ikoko saka ndakatanga kutarisa kuti vakadzi vano education vakadzi vanoda kudzidza zvebhizinesi vakadzi vanoda kubatsirwa nenhamo dzavanenge vachisangana nadzo nevana vavo mudzimba dzavo nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana muupenyu
iye zvino tinoona kuti madzimai akawanda nyanya munyika yezimbabwe vanowanikwa vachiremerwa vachiti tingazvigonesei zvekutanga mabhizimusi tisina mari munotii kune vanenge vachitaura kudai
saka mabhizimusi mazhinji haatange nemari anotoshanda nezvinhu zvaunokwanisa kuita iwo muupenyu hwako dzimwe nguva kutoshanda nemaoko ako chaiwo semunhu anokwanisa kuruka haanide mari yokutanga bhizinesi anongotanga nekuruka kana ari munhu anokwanisa kurukira mumwe munhu zvinhu anokwanisa kuti ndipeinini ndikurukire kana anga majuzi kana chiwondipaiwo zvinhu zvako indongozokuchaja mari yokuruka ndinotoona ari kutotangisa bhizinesi rake and anenge achitoita capital yake ipapo maskills haanawo kudhara ruzivo rwaainavo
totarisawo zvakare mataura imi kuti zvakakosha kuti madzimai vasimudzirane muupenyu sei muchidaro
nekuti madzimai ane zvizhinji zvavanenge vachiziva ende tine simba rokushanda pamwe chete ende kana tine tichishanda pamwe chete oso tiri vanhu vanokwanisa kunamata pamwe chete zvinhu zvizhinji zvatinoita zvinoita kuti tibudirire but kazhinji kacho kana tisina kunge tichibatsirana mumwe nomumwe anenge ane zvake zvaanoziva akagara kumba kwake uye akagara nezvake asi tikaunza zvinhu zvese pamwe chete izvozvo tikaisa munenge kana murusero tikati vasikana honai zviripo izvi saka kana pane chaunoda kutorawo kana pane chaunoda kudzidzawo ari kuchiti anokudzidzisawo tinokurumidza kusumuka tese pane kuti mumwe nomumwe achiite zvake arumba make akavhara dhoo rake tinokwanisa kuenda mberi
asi zviri nyore here kuti madzimai vashande pamwe chete
hazvisi nyore saka kana ndichitaura nezvewomen empowerment ndiri kutanga nepfungwa dzemunhu kuti pfungwa ndo dzinotanga kusanduka tisati taita zvimwe zvinhu zvese mukadzi akatanga kufunga zvakasiyana nezvaanga achifunga mazuva ese nezvaanga achiziva tikachinja pafungwa ipapo chete ndopanotangira zvinhu zvese mindset ikangochinja pfungwa dzedu dzikatanga kutarisana kuti titange kutarisana tichionana sevanhu vanokwanisa kushanda pamwe chete nokutodanana nokutoita zvinhu zvikuru pamwe chete izvozvo zvindo zvinoiziva kuti tizoita zvimwe zviri kumberi uku but tinotanga nepfungwa dzedu saka ini ngana ndichita empowerment of women ndotanga kusimbisa madzimai mupfungwa mukufunga kuti vachinje maitiro mukufunga kwavo
vanenge vachida kuti vanzwe zvizere nezvamuri kuita izvi vanokubata ipapo
vanokwanisa kungondibata panhamba yangu iyo 703888752 nekuti ndinoita private coaching vanhu ndinotaura navo separately pane vakawanda vanotoya kwandiri vamwe vanenge vasitombori munyika muno vamwe ndinotoita coaching iyoyo pamwe chitoita newhatsapp chaiyo tichiita maaudio tichiita sei zvese tinenge tichidzidzisana vanokwanisa kuita izvozvo izvo and webhusaiti yangu inonzi katechambati.com but iyi inenge ichitori bhizinesi riri kuitawo zvimwe zvinhu zvakawanda wanda and then ndiri kuibhilda that academy yandataura ndo yandiri kuvaka Kate Shambati Academy
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike pamusoro penjodzi dzinogona kukonzerwa nembaura munguva ino yekutonhora kana kuti yechando
ino yechando kunyanya nyanya pari zvino tiri kuona kuti kuri kutonhora zvakanyanyisa senyika gore negore tinosangana nedambudziko rekurasikirwa neupenyu hwevanhu avo vanenge vachishandisa mbaura mudzimba dzavo vamwe vacho ndoo vanotopinda nembaura idzi mumba chaimo mukati dzimwe nguva mahwindo akavharwa dzimwe nguva magonhi akavharwa izvo zvinokonzera kuti tinge tichirasikirwa nevanhu vakawanda sezvo mbaura idzi dzichiburitsa mweya watingati une muchetura unonzi carbon monoxide uyo unozokonzeresa kuti vanhu vange vachirasikirwa neupenyu
idzo mbaura dzamuri kuti dzine njodzi varusike dzinenge dzichishandisa marasha erudzi rupi ikoro here inobva kuhwange ihuni dzemusango here chii chinenge chichishandiswa chinozoita kuti chisvike pakuuraya vanhu kana vakanga vafema hutsu
tinoona kuti mbaura idzi dzinoshandisa zvakasiyana-siyana vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa marasha vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa huni chaidzo vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa ndove yemombe iya inenge yakaoma kwozotiwo vamwe ndivo vanenge vachishandisawo zvekare magurinwa echibage aya sezvo iri nguva yekukohwa yatatasana nawo inoyi saka zvese izvozvo zvine njodzi kana mbaura ichishandisirwa mumba
pari zvino pane vamati manzwa here varasikirwa neupenyu nekuda kwekushandisa mbaura zvisizvo
pari zvino hatisati taane atingati mastatistics ekuti tarasikirwa nevanhu vangani asi tinoziva kuti gore negore senyika tinotorasikirwa nevanhu nekuda kwekushandiswa kwembaura idzodzi hongu tinoziziva kuti magetsi ave kudhura vamwe havakwanisi kushandisa mahita aya emagetsi vamwewo ndoo vanogona kunge vachitoda kutobika vari mumba vachishandisa mbaura idzodzo asi izvozvo zvine njodzi yakakurisisa saka tinenge tichiti ngatiregedzei kupinda nembaura mumba kana tafunga kushandisa mbaura kungave kubika kana kudziya ngatizviitirei tiri panze kwete kupinda mumba nekuda kwekuti mumba sezvo kuri kutonhora kudai vamwe kana nemahwindo anenge akatovharwa izvo zvinokonzeresa njodzi yakakurisisa zvikuru nekuda kwekuti mweya watinenge tichifema uya unopedzisira waane muchetura wemweya uyo watinoti carbon monoxide uyo unokonzeresa kurasikirwa kweupenyu kwevanhu vakawandisa zvikuru gore negore
inzira dzipi dzekuzvidzisa nadzo dzamungakurudzira kuti vakateerera kana veruzhinji vange vachishandisa kunze kwekushandisa mbaura idzi
kunze kwekushandisa mbaura iyo yatiri kuti ine njodzi zvikuru kunyanya nyanya ikashandisirwa mumba tiri kuti kune dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti vanhu tidzirwe chekutanga ndingati ngatinge tichikurumidzawo kuvhara mahwindo kusati kwanyanyosviba zviya kusati kwanyanyisa kutonhora vanhu ngatidzidzeiwo kupota tichitenga magumbeze kunyanya nyanya tisati tasvika munguva yechando apo magumbeze anenge asati anyanyisa kudhura vamwe vanoshandisa atinoti mawater bottles aya ekuti vanodziisa mvura voisa muzvibhodhoro izvo zvinobatsirawo zvakare kuti munhu adzirwe asi chikuru ndechekuti vanhu ngatipoteiwo tichitenga magumbeze ngatirareiwo takapfekawo zvinodziya kuitira kuti tiredze kuderedza kupindwa nechando zvakanyanyisa izvo zvine njodzi yekuti tinokwanisawo kuzobatawo maflu ariko kana kuva nenjodzi yakanyanya yekuzosanganawo nemamwe maflu ane njodzi akaita sana COVID ivavava saka nguva yechando inguva yekuzvidzivirira ngatinwewo zvinodziya kunyanya putugadzike inobatsirawo zvakanyanya kana maheu chaiwo ngatitange taadziisa toanwawo achidziya zvinotibetsera kuti tikanwa zvinodziya miviri yedu inowanawo kudziya toderedza dambudziko rekupindwa nechando zvakanyanyisa
saka idzidziso ipi yamungasiyira vateereri pane ino nguva varusike
dzidziso huru yatoda kupa kune veruzhinji ndeyekuti kana wafunga zvekushandisa mbaura chishandisirai panze nekuti panenge paine mweya wakawanda hapana njodzi yakanyanya pane kupinda nembaura mumba ngatiregedzei zvamuchose kuti tinge tichipinda nembaura mumba nekuda kwekuti dzimwe nguva tichaenda kunorara tokanganwa mbaura iyeyo sara ichipisa zvayo ichidziisa mumba hanga aiwa taakutozonofira kuhope nekuda kwekuti tiri kusangana nematambudziko iwawo gore negore
Manga makateerera kune mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rwisike muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Kunyanga hazvo FIFA yakadzosa Zimbabwe mumakondano enhabvu yepasi rose, vakawanda mumhuri yenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa nyika isati yaita maroto ekubudirira kuenda kufinal ye-2026 World Cup. Izvo zvinotevera kuburiswa kwezvikwata zvemakwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aimbove muraridzi weDynamo Floyd Chigove anoti chekutanga chikuru chinofarira kuitwa neZimbabwe kutsvaga murairidzi weMaurias nechimbi chimbi, asi nenguva shoma yasara murairidzi uyu anofarira kuve ari wemunyika.
Totora vechidiki ava vari kutungamira platinum ana mapeza ana kandiso pasua totora ana joyand pasa tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kungodzishinga timu tikakwanisa kuenda mberi.
Chechipiri, manager weMaurias va Wellington Pandare vanoti panodiwa nguva yakati rebei yokuvaka chikwata chitsva mushure mekugara kwemakore Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika. Vanoti pari zvino Zimbabwe yave kufarira kuunganidza vatambi vemunyika vakati fararira pasi rese kuedza kuvaka chikwata chakasimba.
Chinhu chikuru chatiri kutarisira ndechekunge tichikwanisa kugadzirisa timu nguva iripo.
Zimbabwe yakaiswa mugungano regroup C iro rine Benin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Chikwata chimwe chete chinopedza chiri pamusoro mugungano iri ndicho chinoenda kumafinari eWorld Cup aya. Mutsigiri weDynamos vaBoswell Marimo vanoti paruda mitambo yakawanda yekuedzana masimba uyezve nezvikwata zvine mazita kuitira kugadzirira zvakasimba rwendo runorema urwu.
Takuda kuti tichinyatso tagadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe.
Mokoru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vakataurira nyika kuti maWarriors achapihwa mari nehurumende kusangasira yemitambo yekuedzana masimba. Asi nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika muWorld Cup umu kana ikatambira mitambo yayo yepamusha kunze kwenyika. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa ichitevera kumiswa kweNational Sports Stadium nesangano reCAF. Izvo vamashaya vanoti zvinofanira kugadziriswa.
Minista wedu wemunomu datakuvakumbirisawo vagadziriswa magrand hedu ave akanaka, magrand hedu ave anomechawo nemamagraund edzimwe nyika.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare iyi ichange yagadziriswa zvakakwana makunda neWorld Cup asati atanga musi wa18 mbudzi gore rino. FIFA yakadzora Zimbabwe munabvu yepasi rese nemuvhuro wesvondo rapera muchure memakore maviri yadzingwa nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC mune zveutungamiri hwenhabvu. Zvichakadaro, vatsigiri veDynamos vapinda mukuridza ngoma kuimba nekutamba apo chikwata chavo charova Chicken in 2-0 mumutambo weCasolaga Premier Soccer League muBaberfield Stadium. Elton Chikona naEli Ilunga ndivo vakanda zvibodzwa zvapaDynamos kukunda uye kutora mapoints ese matatu akakosha. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa kusanganisira vatsigiri veHighlanders kunyange hazvo kwanga kuchitonhora zvekukwidza hamba mumuti. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuFC Platinum iyo ine mukombe uyu sezvo yarohwa pamusha 1-0 neYada mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 0 Simba Bora 1, Caps United 2 Green Fuel 0, ZPC Kariba 0 Shesham 0, Manika Diamonds 1 Cranbourne Bullets 0. Mangwana Sondo mitambo yakamira seizvi: Triangle vs Blair Chiefs Gibo, Black Rhinos vs Wange Bata, Herentals vs Highlanders Mandava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri muWashington DC ndichitumirai zvakanaka. Ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonge uJonga Kandemiri osinike izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I would say without any shadow doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Abe Commission ebalawula ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka.
Sibe lodubo ke eChipinge lapho ke abezante basebethumela ke amapolice kubana ebophe one of our candidates member of parliament uClifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile amarali wa apply angu 6 bayala wonke zathu zakhona zingazwakali.
Amapolisa weChecheche eChipinge South abikwa egcine amalungu amathathu awebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongavunyelwanga. Kuthi izakamizi zenyakatho yeGwanda eWindhoek zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni lalapho ukulezibharane khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebe komisheni elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba nabagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC Mnumzana Rodney Kiwa uthi ikomisheni yakhe isiphuziswa nje ngezinye zezicelo eziphanyekwe emithethwandaba yilabo abafuna ukuncintisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi ungasensuku zatshwala ukuba ukhetho luqhutshwe elizweni. Ukhiwa uthi amalungiselelo okhetho asesesibangeni saphezulu esithi uZulu kumele ayedembe iZEC ukuba izakwenza ukhetho olukhululekileyo.
I would say without any shadow doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Sesiseduze nge 80% uba silungele ukhetho lukaNcwabakazi. I-voters' roll isikhona. Abancintisayo sebeyitholile i-voters' roll. Sesibeke indawo esifika 11,501 zokuvotela.
Uthe iZeki isivumele abantu abafika phose ikhulu lengxenye 169 asebevunyelwe ukuhlolisa ukhetho lwalonyaka. Uthi labo abavele kwamanye amazwe abaqala ukuvunyelwa ukuzehlola ukhetho kuleli. Ukhiwa uqhubeke esithi sebeqalile ukuprinta amaphepha alabo abazancinisa ukhetho esithi bamiswa yilabo asebise indaba zabo emadali omthethwandaba.
Court cases affect us but we have no control.
Indaba esemadali ziyasiphazamisa, sizaqinisela nje uba siphele uze senze umsebenzi.
Ibandla le-CCC lithi ngalithembi ukuba iZEC izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kuthiwe ngumsekelo wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyamangalisa ukuzwa ukuthi iZEC ayikaqeda umsebenzi wokulungiselela ama-election. Izaqeda nini njengoba kungasela sikhathi?
Kodwa omela iZANU-PF eMpopo Mamzilikazi u-Admire Maskati uthi bayayithemba iZEC.
So far angeke ngikhale kangako ngoba izinto zonke zihamba ngendlela. I-voters roll abantu ababe lamabizo ayengaphi asekhona. Ngilokuthokoza okukhulu ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Ingcitshi ecubuna ezombusazwe unkosikazi Miriam Sibindi uthi kumele iZEC isebenzelane lamabandla wonke ezombusazwe ikakhulu aphikisayo.
Ama-political parties amaningi akayithembi iZEC. So okumele kwenziwe okwamanje yikuthi iZEC isebenze closely lama-political parties la ngoba bacabanga ukuthi iZEC isebenza in favor of i-ruling party.
iZEC ithi ekuqaliseni kwenyanga ezayo izakhipha amabizo endawo lapho kuzavotelwa khona ama-polling stations. Mhlaka 18 Ncwabakazi kuza kuba lilanga lapho amaphepha awama-ballot papers azotshengiswa khona amabandla wonke ezombusazwe ancintisayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amapolisa awechecheche eChipinge South abikwa egcine amalunga amathathu awebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongavunyelwanga. Umnumzana Clifford Hlatshwayo, omunye wabathathu laba oncintisa kukhetho lwalonyaka edinga ukuba lilunga lephalamende elimela lindawo, utshele iStudio 7 ukubana usenkambeni yamapolisa kunje lomunye ofuna ukuncintisa ukuba ngukansila kawadi 24. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amapolisa evimbe ukuqhutshwa kwemihlangano eyisikhombisa eyeCCC ebihlelwe ukwenziwa impelaviki eChipinge South. Encwadini elotshwe ngamapolisa athi abe-CCC abasuthisanga konke okufunwa ngumthetho owemopha ekuqhubeni limihlangano. Uhlatshwayo ubelokhu esenkambeni yamapolisa size siye emoyeni ngemva kokuthathwa istatimenti kodwa obengakaziswa ukuthi ubotshelwa cala bani. Umsekeli wesikhulumeli se-SCCC umnumzana Ostalo Siziba uchasisa ngokwenzakale lamhlanje.
Thina namuhla ke besilomkhankaso wethu wempela viki ngomgqibelo iZimbabwe yonke jikelele owama members of parliament aye visibility lokumepha kwama polling station esibana ke uzulu wonke kwansi uncedisa ukumepha ama polling station ukuze sibe lama agents ke iZimbabwe yonke.
Sizwa kuthiwa lesehlakalo esenzakale eChipinge ngokuphathelane lebandla lenu, ungasichazisela?
Sibe lo dubo ke eChipinge lapho ke abezante basebethumela ke ama police kubana ebophe one of our candidate member of parliament to Clifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile ama rally wa apply angu 6 bayala wonke izathu zakhona zingazwakali. So thina sikhangelelanga ukubana ke iZANPF iqhubeke izama ke ukuabhisa amapolisa ukubana bengenele indaba ke zepolitics ngenxa yokubana ke amapolisa ke alomlando wabo osemthethweni welizwe le ndlela okufanele besebenze ngayo in a professional manner. Kodwa iZANPF siyethukile ikweliyibona ke ibanjwe ngumtshutshu sibhodile izama ukulimaza abantu lokuzama ukwethusela lokubopha ke abantu bethu. So sesithumele ke amaloya ethu ke eChipinge ngekubana simeke sikubana uClifford Hlatshwayo uyakhitsha ukubana econtinue umkhankaso.
Lo ke bekungumsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Ostalo Siziba esikhulumelayo ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo bembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zenyakatho yeGwanda eWindlo zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni lalapho okulezibhorane khona. Ukungalungisiswa kwamadamu adilikayo kanye lokugcwala kwawo itshebetshebe sekudale ukubana amanye awo engenisi ugcina amanzi amaningi lalapho izulu line kuhle. Wabethi Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kungani kuhle kwezulu okubangelwa ukuguquka kwemkhathi climate change, udubo lokusilelwa kwamanzi emhlubulweni eminingi emandebeleni lubikwa soluqheliswa layikonakalo kwamadamu amaningi angalungiswayo ngemva kokudilika kanye lokwanelwa kwalawo asebenzayo ngoba yenathisa abantu kanye lesifuyo. Umnumzana Zolitin Gabula owestezi uthi sebe loluhlupho olukhulu ngamanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekude lokuthi omama batshone bemi ngezinyawo.
So kulethe uhlupho kakhulu kuzifuyo lasebantwini nje jikelele. Uzafica ukuthi ilanga likamama suku zonke ukusuka ekuseni kusiya ezikhathini zemini umama uchitha leso sikhathi edinga amanzi, ufuqwa ngamabhara, kudonswa ngezinqola, abanye bathwala ngamabhayisikili.
UNkosikazi Juliet Nkiwane wayeyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi uzulu wonke nje kwana-North ubhekane lo dubo lwamanzi.
Lapha-ke estezi ahlupha kakhulu lakho. Abantu bahamba about 8 kilometers a day besiyadinga amanzi. Estezi kule distance lapho hamba khona 7 cases usiyafika eThuli
uqhubeke etudubo lolu soludala ukuthi abalezinqola bawathengise ngemali ephezulu.
Inqola sezihamba up to 80 rands per drum uthi uwathole nxa ungelamanzi awula North.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkala oyisakhamuzi esilikwe eGwanda North uthi uma ngaba uhamba emude kakhulu ukuyadinga amanzi
5 kilometers ukuya 5 kilometers ukuphenduka and khona ngale emfuleni sokutshona kutshonile kakhulu. Thina esigabeni sekithi esilikwe vele amanzi awakho ngitsho esikolo eklinika kula manzi nje kuluhlupho lwaziwayo. Bake bazapha be-World Vision ukuthi basigebhele imigodi kodwa kwehlula bathi vele indawo yakithi ayilamanzi.
Ekhuluma kwensukwane ezedlulileyo emhlanganweni webandla lezanu-PF wokukhankasela usekelo kukhetho ebolelima umphathintambo obona ngezenzakala esabeleni sezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube ubikele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ukuzilela kwamanzi ngolunye lwenhlupho ezibhekane lozulu kulesi sabelo.
Kwele kuningi ngitsho izikala zengingazifakayo kodwa-ke ngenxa yezamadamu lama-irrigation afisa kwanabesasitete.
Iningi lamadamu akulo mhlubulo ezansi emandebeleni adilika ngesikhathi sezulu lesiphepho se-cyclone Elin. Lawa ngagoqelele gungwe elilokhu lingakalungiswa lalamhlanje kungenani lokuthi sekuleminyaka leminyaka labhidlika. Kuthi umsebenzi wokakhiwa kwedamu lethuli manyange sekuphindwe kwamiswa njalo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseuyilonke eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye lamhla lapho esixoxa khona labazancintisa kukhetho lwangenyanga ezayo.
Ngiyabonga, unjani? Mina nguMrs. Sibongile Ndebele. Ngafunda kungukumbane primary school eMberengwa. Ngasuka ngayafunda eFatima Mission eLupane. Ngihlala ePhelandaba ngikhontesta khonapho njalo ePhelandaba uward 13. Lapha ngikhangelele ukuthi ePhelandaba lapha ewardini yami ngi-impawe omama labaka lamankazana asakhulayo, ngi-impawe le-girl child. I-girl child kumele ngibone ukuthi ngiyabasondelela ngoba basesebancane babefuna ukufundiswa into eziningi. Sikhangele njalo isigaba sami, indawo yami lapho engikhona, ukuthi abantwana abaningi abasebenzi, akulamsebenzi. Ma ngingangena ngivuse indawo ezinjengamaklabhu bebesiyathola ukufunda izinto ezijiyeneyo, befunde amakhosi achiyeneyo angabanceda empilweni zabo. Omama ngikhangelela ukuthi kube lama projekthi abangawenza ngibancedise, ukuze kubancedise labo ezimpilweni zabo kakhulu. Yikho engikukhangeleleyo. Ngikhangele njalo isigaba sethu silezinto eziningi ezifunekayo, into ezinjenge imigwaqo yethu ayiqondanga, kule dodi laphana ya kuningi ukuklinwa. Ngangena konke lokho ngiyabe ngizokutshintsha lokho kube indawo enhle ebukekayo.
Siyabona njalo ukuthi kulamabandla la aziwa ngokuthi yiwo
alosekelo oluningi uyabe ngcindisana labezanu PF ngcindisana labeCCC labanye ubona ingani ibandla lakho lilakho yini ukunqoba kumbe wena ngokwakho abantu bayakuemukela ukuthi unganqoba ngezinye indlela amathuba akho anjani kulolu khetho
yaye abantu bona bayemukela iparty ye-EFF yona iparty esasukuma esachathulayo kodwa ngangikhangele ngangikhangela nje hayi ingawina ingawina sibili ibe lokutshintsha okuningi okuningi kakhulu
leyo bekwingxoxo lo nkosikazi Sibongile Ndebele ozancedisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 13 ePhelandaba woBulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC siyaqhubeka njalo kumaviki alandelayo sixoxa labesifazana abakumabandla ehlukeneyo abancintisa ukhetho oluzayo
ephuma enkundleni yethu usithandekile udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
ngali tshona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele ndaba igama lami Chris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Fuyana olomzukulu wakhe owalimala emsebenzini kweleBotswana
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga nkosi yami ngilomtshana wami lapha uMeli Fuyana omntaka dadewethu oyilast born ekuzalweni kubaba njengoba sisazi ilizwe lethu kuyilizwe lokuhlupheka abantwana bagcwele isiganga izizwe zonke lezi ngenxa yesimo esibhekane laso kwelakithi eZimbabwe umntwana laye obedinga impilo lapha eBotswana mshuthi obesebenza kwenye ikampani i-construction ukuthiwa i-Icon ilapha ise-Gaborone but isehlakalo sayehlakala endaweni yasePikwe ukuthiwa i-Citron Farm lapho kulinywa khona ama-orange shuthi bebesakha i-warehouse yokuthi bakuvunelwe ama-orange lapho ikho-ke umfana wasesiwa-ke about 9 meters away la phansi walimala kabuhlungu kakhulu okwenza ukuthi ispinal cord sakhe senqamuke selo almost 24 days manje elokhe elele lapha esibhedlela ikampani obeyisebenzela hayi abasabonakali sibili they have delayed us ukuthi umntwana mhlambe simzamele imizamo ukuthi simse ekhaya lokho besithembisa lokhu lalokhuyana isimo sakhona hayi sibucwayi ulimele umntwana akanyakazi lokunyakaza nje ngumuntu nje oleleyo kuphela nje embedeni kusisusizi kakhulu
ungasitshela ukuthi kuhamba njani
sikhuluma nje njenge family sesazama mpela ukuthi sihlangane le family yonke labangane savula lama group ukuthi sidinge uchaso ezihlobeni lakubangane ukuthi mhlawumbe umfana engathola usizo ngoba eqinisweni lapha eBotswana i-government hospital siyamreleaser ukuthi hayi akusekho okunye abangakwenza sokumele ukuthi ethola isejari ukuthi operate so badinga imali engange 200,000 pula lapha kwele Botswana so kuyinto enzima kakhulu njengefamily lathi sidlalele emakhaya singekho into esiyenzayo kunzima mpela kodwa siyazama khona ukuthi si kipe kona loko esinako loko sicela ebantwini lathi ukuthi basincedise ukuze ukuthi mhlambe umfana athole usizo.
Selike lakhulumisana labe embassy eZimbabwe khona ngapho eBotswana.
Eqinisweni besingakakhulumisani nabo abe embassy ube usenza mhlawumbe besiloko sisalindile laba abantu abebesebenza khona obesebenza khona lokho besitshela amanga manje sasesibona ukuthi kumele siqale sigijime sizamele ukuthi umntwana athole usizo ngoba isikhathi bese sihambile kodwa ke yinto esisazoyenza ngemva kwalokho ukuthi umfana esefikile ekhaya yinto esizoyenza leyo ukuthi sidinge usizo lwe-embassy ukuze ukuthi ikhampani ithathe iresponsibility.
Manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo?
Sikhuluma nje njenganamhlanje ngilapha nje eBotswana sesitholile olunye usizo ukuthi umfana aye ekhaya. Ngikhuluma njengamanje nje sefile abe ambulance kuthiwa yi-S izomthatha umfana lapha eBotswana nemusa ekhaya ukuthi at least umuntu wethu sibe simbona lathi noma izandla zimfitshane kodwa ithemba ukuthi umuntu wakho uma eseduzani lawo kuba lula kakhulu. Eqinisweni imali siyayidinga siyazidinga mpela le enhlanganiso mhlambe ezingasincedisa ngoba hayi eqinisweni imali yakhona hayi khona imbeqolo akukholula empeleni enje ikakhulu ebantwini abebevele bezamela kungela lutho kulusizi kakhulu umntwana omncane mpela ola 26 years ukuthi ezithole esekuleso simo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngibonge Nkosi yami ngibonge ukuba ukukhulumisana lami sikulesi simo esibhekane laso inkosi mayibusise.
Loke umnumzana Bonisi Fuyana ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngoChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilayo.
Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo umqeqetshi weqembu lenguqu eleHighlanders uBaltimore Brito uthi kumele kusetshenzwe katalala ukuze izithelo ezokubuyiselwa kweleZimbabwe emincintisweni lamanye amazwe omhlaba zibonakale. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UBrito utshele intethele zindaba zemidlalo ukuba ukudlala lamanye amazwe sokungaba lithuba elihle lokuba abadlali bakuleZimbabwe bathole amadlelo aluhlaza.
Marketing players of Zimbabwe in the CAF.
Kulomehluko omkhulu ukuthengisa abadlali abadlala kumncintiswano owezekwazi laseAfrika lokuthengisa abadlali abadlala lapha ekhaya.
Ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukuba libuyele liphatheke kunhlelo eziqoqwa inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association FIFA ngemva kokumiswa ukuba yingxenye yalinhlanganiso kusukela nyakenye ngoba uhulumende besethiswa umlando wokungenela ekuqhutshweni kwalomdlalo. Ngolwesine olwedluleyo ilizwe leZimbabwe libe ngelinye elifakwe engwaneni kuhlelwa ukuba amazwe awezekazi laseAfrika azadlala njani kumncintiswano wokudinga amaqembu azakuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Melika ngomnyaka ka-2026. Ilizwe leZimbabwe lifakwe kusibaya sikagroup C ndawonye leBenin, eLesotho, iNigeria, iRwanda kanye leSouth Africa. Sikhangele impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Iqembu leMany Catamounts linqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanyanga seGibo. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leYada ngaseMandava. Iqembu leNkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leSimbabora ngaseBaobab. Iqembu leChicken linqotshwe nge-2 kanyanga leDynamos ngaseBaba Fields. Ukuthi iqembu leZP Sekariba libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leleSheshem ngaseNyamunga. Ikanti iqembu leCapes United linqobe leGreen Fuel nge-2 kanyanga seBata. Kusasa ngensonto iqembu leBulawayo Chiefs lizavakatshela eleTriangle ngaseGibo njalo umqeqeshi weqembu ngobule amaphosi uJoseph Sibindi uthi amalungiselelo abo ahambe kuhle kakhulu.
Asangeke sikhambe sithi sifuna kuyadliwa. Lati sifuna kuyabadla labo bafuna kusidla. So ozadlala kuhle nguye ozaphuma lempumelele. Kodwa sikhangelele umdlalo omuhle kakhulu.
Iqembu leHighlanders lona lilubhekise emandaba kuyadlala leHerentals njalo umdlali olihlohlele ngensonto edlulileyo uEndvumbeba uthi ukhangelele ukuba aqhubekele phambili esenza kuhle. Komunye umdlalo wakusasa iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana leLewange ngaseBata. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomqondisi Mdlonga ohamba ngegama lokuthi Tholela Imnyama ocula umdumo kaMasikandi. Utholela Imnyama udabuka eKhezi kodwa ucula ekwele South Africa. Nanguke ixoxa lo ntongameli Nkomo weStudio 7 ngedlalade lakhe elisha.
Sanibona ekhaya lapho ngibuya khona, ngibuya eKhezi konhlupho khona lapho ngibuya khona. Yena emculweni angisendikhambile lisidi lami lokuqala le i-album yami yokuqala isihloko sakhona sithi uhulumeni.
Utholakala njani umculo wakho kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngapi?
Iyatholakala kuma Facebook naku YouTube seziyatholakala ingoma. Then abafisa ukungithola bangithola lapho bangabhala Utholela Imnyama uDJ Masikandi. Ngiyatholakala lapho. Ngitholakala ku 0784969741 0784969741 khona lapho ngitholakala khona. Then nakuma calls ngiyatholakala naku Facebook.
Abalandeli ubatshila wapamazi.
Abalandeli lengicela isupport yenu, ngicela isupport yenu lingisupport kakhulu nami ukuthi ngiyenze umsebenzi ube muhle ngiphumelele emsebenzini then uqhubeke uye phambili. Bengigqugquzela nabanye abalamaphupha abo ukuthi befeze into zabo ziphumelele kulolu hambe silohambayo. Ngilethe mbali ukholisile umculo kaTholela Imnyama, mina ngiyukholisile ngempela.
kodwa ke isikhathi sethu asavumi bakwethu ukubana sikubekele phambili ngalolu hlelo yekela sikhangeleke ebezikhokhela kwezindabeni zethu. Abekomishini elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukubana bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.